morning, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 17th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about striking doctors in Zimbabwe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voaindebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the strike by Zimbabwean doctors and the situation at state hospitals.
Senior doctors have joined junior and middle-level doctors who downed the tools 17 days ago, demanding payment of salaries in United States dollars, the provision of essential equipment in hospitals, revision of a car loan scheme, and other issues. The government says it won't pay doctors in U.S. dollars as the country is facing serious foreign currency shortages.
Most people visiting state hospitals are now being referred to cancer clinics. Junior doctors went on strike early this year, making similar demands, which were not addressed by the government.
Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona and VOA Ndewele.
Yebo kambe mahlabazulu njengani lapha khona endaweni esijeneyo siyaqhubeka ngodaba lwe Live Talk lapha ukuthi sikhuluma ngamadokotela ajengiselayo. Odokotela laba sebe lamalanga alichumi lesikhombisa bejengisela eZimbabwe. Kuqalise labo ke esithi ngama junior lama medical doctors. Labo ke bathe khona bafuna into ezinenge ezinjengokuthi kubhadalwe iholo labo kusetshenziswa United States dollar njalo kudingwe imitshina yonke efunakalayo ukwenza ukuthi belaphe abantu ngonanzelelo njalo langemfanelo. Njalo lokuthi kulungiswe lokho kuthiwa yi-car loan scheme yabo ukuthi kulohlelo phela lokuthenga izimoto lamadokotela lokunye okuchiyachiyeneyo. Sizwile ke uhulumende sithi angeke enelise ukuthi abhadale amadokotela ngamadola emelika ngoba ilizwe livele kalela mali. Siyakhumbula njalo lokuthi odokotela laba bake balakhakhalala imisebenzi bekhalala nje besithi bafuna ukuthi kulungiswe khonokho kuzokuhlupha namhlanje. So sizuzwa ngani ukuthi lithini ngodaba lolu asixoxeni bantu beZimbabwe sitshengiselane indlela. Kunjalo jonga kunjani Void?
Ngiyaphila ndodokotini.
Hawu nomphila kakhulu wena ke?
Ah sikhona.
Iye odokotela nomsebenzi.
Nomsebenzi.
Kunzima wena.
And remember Gibbs ukuthi asi ma doctor chat.
Yeah.
Varieties. Kune ve amalgamated Royal Teachers Union of Zimbabwe. Vashando hurumende yavo vari kufambawo vachiratidzira. Takaona vachifamba kubva kwaMutare kusvika muHarare. Saka harisi dambudziko rekuti vashando hurumende rakanangana nevana chiremba chete. Vashando hurumende vari kuchema. Kozoto vana veZimbabwe vari kuchema. Saka ndotoda kutinzwe nhasi tichikurukura asi chikuru chatiri kutarisa nezvacho kuramwa mabasa kuri kuitwa navana chiremba kubva musi wa1 zvita unove mwedzi uno kusvika nhasi musi wa17 zvita 17 December. Vana chiremba vachangopedza zvidzidzo vakatanga kuramwa mabasa vachinyunyuta nenyaya yekuti muzvipatara mavari kushandira zvipatara zvehurumende hamuna zvikwanisiro zvavanoda kunge vachishandisa kuchito nyaya dzemihoro vari kuti mari dzavari kutambiriswa imari shoma hadzina zvasichatenga vachidawo zvakare kuti vange vachipiwa mari dzekubatsirika kana vakanga vashanda manheru havanoti on call kozoti nyaya yekuti vange vachibvisirwa mitero pane zvavanenge vachitenga kunze zvakaita sedzimotokari nezvimwe zvakawanda zvinodiwa nevashandi kuti vange vachirarama. Taonawo kuti kutanga nemusi wemugovera vana chiremba vakuru kana kuti vatingati masenior doctors vakapindawo mukuramwa mabasa. Chikonzero chavakapa ndechekuti basa ratiremera munongoziva pane pasina wekutuma iwe kazhinji kuti unge uri kwese nguva imwe chete hazvizokwanisika. Saka vari kuti varemerwa nebasa vakandawo mapadza pasi. Ndonyatirwa kuti kurukure kuti zvizvi zvingaitwa kugadzirisa dambudziko rinotonona hurumende iri kuti kuti haina mari yekutinge ichi kwanisa kuita zvose zviri kudiwa nevashandi wayo pamwe cheteo nekuonawo matambudziko ari kuitika muzvipatara tapinda munguva yeChristmas yavanoti festive season tinosangana nematsaona akawanda vana veZimbabwe vachida kubatsirwa pano nepapo kuzvipatara zvinenge zvichiendeswa vanhu vanenge varwara zvipatara zvehurumende kune kusina vana chiremba zvii zvingaitwa kuti dambudziko iri rigadziriswe ndonyatora kuti kurukure fonai muri kwamuri muchiudza zvinhu zvakamira sei nekupana mazano dariro rino idariro rekurova namasoro tinga tichinzwawo pfungwa dzinovaka ndo patinodziwana Gibbs
iye kunjalo ke ujonga uifaka kuhleke udaba lwethu namhlanje ukuthi lapha sikhangela udaba lwamadokotela kwenye kuyahlupha sibili ukuthi odokotela bakhalela umsebenzi sibona ngazani ke silabantu abasithumezele okunye okuningi baba ujonga asazi ukuthi ukumbe ngokubala lami zazama ukuthi mbale khonoku abakuthumeza khona manje iye kuthiwa
wekutanga Gibbs hanzi namukoma Edson Ndawana hanzi zvinokosha izvozvo ngavapiwe zvinhu zvakakwana zvinoisawo utano hwavo panjodzi basa rana chiremba rinokosha kwete zvekuti chiremba anosvika pakubata murwere asina kana gloves peidzawo dzakadzikiswa apa mitengo iri kuita chamuramba mhuri kukwira kana chiremba achitambira $700 zvinongoreva kuti ari kutambira $250 imari yekutenga majigisi munyika yedu iyoyo endi mukoma Edson Ndawana zvikanzi namukoma Nick Bennett what can happen when people request something which is not available pack your bags and leave There is volunteer doctors around the world who can come to replace you. Hanzi namukoma Bennett, kana zvamuri kuchemera zvisingakwanisi kunge zvichiwanikwa, musiri kuwaniswa zvamuri kuda. Hanzi besungai mikwende yenyu mubude munyika muende. Kuna vanana chiremba vakawanda kwazvo vanoda kushanda zvekuzvipira kushandira pasina muripo atingati mavolunteer doctors. Hanzi kuna vakawanda kwazvo vari munyika dzakati munzvimbo dzakatenderedza pasi rose, mune dzimwe nyika dzepasi rose vanokwanisa kuuya. Vachitora zvigaro zvavana chiremba hatizivi kuti vamwe vanoonawo sei nzira iyoyo asi mukoma Gerald Mupfumira vabva vangoshamisika zvikanzi vakuru matanga mafunga here musati manyora kana kuti foni yataipa yega vari kupindura mukoma Nick Bennett
siyakubona nje kunjalo mfowethu kuzobuya ke uKB Index uti ngikona kona pestikini Dube into udaba lolu luyahlupha kakhulu kuzobuya lo munye kuthiwa nguJocelyn uJocelyn uthi hayi bantu odokotela banikwe phela imfanelo yabo sifisa ukuthi kuhambe kuhle Susu kubika lapha ukuthi sicele udokotela Obadaya Moyo ukuthi abuye lapha kuhlelo kodwa ke asikeze ukuthi uthini simcele sibili sahamba kusekretari wakhe wase sithi hayi ngxenye ngabuya kumbe ngabuyi kodwa sizokuthiwa ke hayi kungana kunjalo okwamanje ke silo former doctor former health minister uDr Henry Matsorera lo Dr Xolani Ndlovu who is the clinical acting clinical director Mpilo Hospital so we start with you Dr Xolani Ndlovu because he requested to be here for only 5 minutes. So he says he's going to be attending a meeting. So Dr. Ndlovu, tell us a bit about what is going on at Mpilo Hospital since doctors are on strike.
Thank you for inviting me to the program. The strike started on the 1st of December, and the hospital has been having a hard time in dealing with most of the cases. So what we have done to date is reduce the number of outpatient cases that we are attending to and only attending to emergency cases. So that's our inpatients, patients presenting to our casualty departments, and that is the main casualty and the pediatric casualty, as well as attending to patients who are presenting to the maternity hospital. And out of all the junior doctors, that's the junior resident medical officers and the senior resident medical officers. We only had about two who were coming to work, which is not enough to cover the work that was being done by almost 60 doctors. So we've been managing to do the work with the consultants and the hospital medical officers, that's the middle-level doctors, who have since joined the strike as well, although not all of them were to get a full number of how many of the middle-level doctors have actually joined the strike.
Yes, cela ukufaka ngesindebele khona ukuthi kuhamba njani ngona pempilo baba Ndlovu.
Lokhu i-strike isiqalisileyo abaqala i-strike kahle kahle nama-junior doctors esibathi ama-junior resident lama senior resident medical officers. So yilabo abaku-first 2 years emva kokugraduata e-university. inani labo odokotela labo liyafika kubo 60. So after ukuqalisa kwe-strike sabo kulababili kuphela abasemsebenzini. So lokhu kwenze ukuthi siyehlise umsebenzi ebesiwenza lapho esithi outpatient. So lapho kupresenta khona abantu abangelama emergency cases. Lapho esifisele sifake odokotela khona kuse-main casualty, pediatric casualty. So pediatric casualty yi-emergency department eyabantwana lase-maternity hospital lapho okubelethela khona omama.
So singathi labo elibatubisele emuva baya ngaphi manje dokotela?
Ababuyiselwa emuva lawo nama patient akwanisayo ukuthi athole usizo kuma clinic ngoba ama cancer clinic alokho esebenza ngoba vele indlela okumele kusetshenzwe ngayo umuntu kufanele ukuthi angakabuyi esibhedlela ikakhulu uma i problem alayo ingasiyo emergency kumele aqale aye e clinic ayebonwa ngonesi. Onesi uma bebona ukuthi uhlupho lolu bakwanisa ukuthi belwe laphi bazawunika amaphilisi uhambe endlini. Kukanti uma bebona ukuthi abalawo amandla okuthi belaphi iproblem ekhona bayakurefera kudokotela wabo we-city council ubonwe khonapho ekliniki. Kukanti nxa kusezingeni lokuthi i-emergency edinga i-immediate attention bayakurefera ke bekudlulisele esibhedlela.
Yes, I was
Jonga. Dr. Ndlovu, maybe one more question before you leave. What measures has the government taken to try and address this problem? Because of late, during such times, we could see the government bring in army doctors.
Well, I can't comment much on what the government has done. As I am representing Bilo Central Hospital specifically. However, there have been some doctors from the army and from the police that have been seconded to the central hospital, but obviously the numbers will not be the same as the numbers that they are replacing.
Thank you so much.
So before maybe you go, do you see this thing coming to an end anytime soon?
It is my hope that it comes to an end as soon as possible, because the person who is suffering the most here is the patient who has nowhere else to go. Engikuchoyo lapha ukuthi angazi ukuthi lingqabano yabo dokotela lo mkhathi wabo izaphela nini kodwa nifiso sami ngifisa ukuthi ngabe kuyaphela masinya ngoba umuntu othwele nzima lapha yipatient ongelandawo lapho angaya khona.
Sibonga kakhulu ke dokotela Ndlovu, ungathunelwa kusasa baba.
Yeah,
that was Dr. Xolani Ndlovu, the acting clinical director at Mpilo Hospital. He requested to be here for only 5 minutes. So
maybe
it was exactly 5 minutes. Yes.
Yeah, I can just highlight that in Shona too. Vangavari Dr. Xolani Ndlovu, wanoe acting clinical director. Kana wakafano bata chigaro cha clinical director wepa chipatara che Mpilo Hospital. Anzi dambu ziko iroro ra bata chipatara ichocho. Zokuti matana wakatora ndee kuzikisa. Uwandwe wano wano shikira ku yatinoti outpatient department anzita kunyanyo tarisa makesa anenga achinzi ma emergency akafanana ne matsaona ne madzimai anenga akazvitakura vanenge vaine pamuviri. Sazobvunzawo zvakare kuti zvii zviri kuitwa nehurumende matanha atorwa avati vakwanisawo kupindura vakamirira mazvipatara zvese nekuti vangori pamupilo asi pamupilo vari kuti papaisiko vana chiremba vekumauto nekumapuri risasi uwandu hwacho vashoma zvekuti havazokwanisa kunge vachiita zvavachitwa navana chiremba vose vakuru nevadiki vaenda pakuramwa mabasa. Gibbs,
I think we have a former health minister, Dr. Henry Matsorera. I'm told he's on the line. Welcome to the program, Dr. Matsorera.
Thank you very much.
Thank you for joining us, Chunga.
Yes, Dr. Matsorera, makadi.
Oh, magadi kona mkoma junga.
Aiwa, ndinofara hangu Dr. Matsorera kungoti zvinhu kana zvisina kumira zvakanaka kudai munyika. Utano ndo uri pamberi, ungashaya hako chekudya unogona kuzonhonga midzi pano nepapo kana kunongawo chimwe charaswa nemumaguta asi pautano apa haukwanisi kuenda kunotsvaga mushonga mubhini. Zvinhu zvakamira sei muzvipatara? Tichinzwa kuti vana chiremba vakuru vapindawo mukuramwa mabasa muzvipatara zvehurumende.
Zina zina kumira mushe. Nguwe ya kada nguwe ya kasatisisa nukuti nguwe ya tirukura mwawanewe Zimbabwe. Kungura mwawane kungote amuna basa. Nukutu utano sisa mambo utawara chumichaka koshe sesa. Utano augu nukutengwa, augu nukureplesiwa. So te chingo tarisira hurumende kuti itire zvakanaka machiremba akurumidze kudzoka kubasa nokuti situation iripo haigona kuramba yakadai kumazuva akawanda anotevera
asi muri kuona here hurumende iri kubata nyaya nemaoko anoita seanobata zvinopisa kuti nyaya inoutano hwevanhu inoda kutariswa nechimbi chimbi
nokuti chasezva ndanzwa chiremba vachitaura kavo Dr. Ndlovu strike yatova nemazuva akawanda kamavhiki matatu atodarika nai
ndizvozvo
zvino dei vachiri vari vanhu vari kuibata nechimbi chimbi ingadai yakapera kare ka strike yemachiremba haifaniri kudarika 1 week nokuti nyaya yekugara pasi vanhu motaurirana monzwanana machiremba vanhuwo mukavatreata nerespect nedignity vanonzwisisa even maconstraints arimo munyika dambudziko randinoona ndiroro kutizvo havasi kupirwa dignity nerespect nerukuzo rwavanokodzera pabasa ravari kuita ndozvindisakisa kuti strike irambe ichienderera mberi uyezve zvichemo zvavo zvavanazvo zvichemo zviri genuine vanhu havafaniri kungoramba vachingochema nechinhu chimwe chete for 5-10 years vachingochema nechinhu chimwe chete chisingagadziriswi zvinhu zvinozivikanwa but hurumende inoda kuzomirira kuti ingopa maultimatum dzokerai kubasa itai zvakati itai zvakati asi maproblems aripo vanga vachaziva nguva yese ende vane mapromisa vakamboita before kuti tichazodai tozodai tozodai tigadzise zvitumo zvenyu gore rinopera zvisati zvaitiwa ndosaka muchiona machiremba achizodzokera pastrike nokuti havasi kugara vachidzokera kwavari vachitaura navo kuti pai patakasiyira zvino pane 3 months ngatidai ngatidai isi tiri kuitawo zvakadai vachivavhurira ka
Thank you so much Dr. Madzorera ramba yanyu muri parunare Gibbs hanzi na Dr. Madzorera maonero avo havasi kuona kunga dambudziko iri rinokasika kunge richigadziriswa nokuti vari kutaura kuti nyaya yekutoramwa mabasa kwavana chiremba inofanira kunge ichingoti panei paine hurumende iri kutora danho iroro sekunge iri nyaya yatingati serious svondo rimwe chete chete panofanira kunge patoita matanho ekugadzirisa zvino taakutopinda musvondo yechitatu vana chiremba vari pakuramwa mabasa zvinhu zvokuti hurumende yaifanira kunge yakagadzirisa vari kutiwo pari kuita sekunga there is lack of respect and dignity kune ana chiremba because they are supposed to be respected because of their profession but it's like the government is not as serious as it is expected to and he says these are striking doctors they have genuine concerns regai tinzwei tine muteereri usati wataura kuna Dr. Madzorera Gibbs alo parunare
alo magadini
aiwa tiri wapenyu ndiani awa muri pa sistereke mukoma matizita ndiani
Patrick Ngomo ndiri kuBulawayo
Patrick Ngomo aiwa ndizvo zvomaita basa muda kutaura nerurimi rwipi
notaura zvo
alright saka zvandava kuda kuti nditi vangoma vaite ka kurova nemitauro yacho yese iri mitatu kuitira tisazorova nepasipo pamataura emimi yekuluma
siyaphila nkomo kunjani void
nami ngiyaphila baba
ye so ndelefoni nisile usitshele ukuthi ubona njani udawulolo lwamadoda
yabona indaba le itshengise ukuthi uhulumende lo uyehlulekile because there is no way you can treat your own citizens this is a very very awkward lokhu yayangisa kakhulu and angwazi because you see very soon we had these same people flashing $3.5 million just on the rally but yet the government is crying and you know what I'm the one of the people who attended that has got this rally for Zanu-PF I want to tell you the truth the toll gate was closed for the Zanu-PF people and they were not paying any duty
it's doing any good to the country.
Mm.
So we are going nowhere with these people. The only thing they can do is to resign and go. Now look, not only the doctors are crying, every citizen is crying. Even the teachers were marching there. There is no democracy in Zimbabwe. There is nothing. We don't know what is, where is this going. That's why you see that this government is very, very clueless. Very soon, when the doctors striking, their national broadcasting is lies, each and every day. That even us as citizens, we are saying we are not going to pay for those licenses. Those, number one, we don't have money. And number two, that has end cash, we are taught lying. So it's good we stop everything. So the issue in Zimbabwe, it just gotten worse. Mugabe was even better.
Thank you very much. You want to put that in Shona as well? 1 minute.
And look at the Urumende Zimbabwe. The best is Shunshatana Kajavano Kunakuita, Kurizaina, Wenda, Nokuti, Akuna, Kusunguka, Zimbabwe, Zunuzo, Kana, in Panapandrukota, or Panrukota, Nokunakura. So hapana zvatiri kuita munyika. Nyika haisi kuenda mberi. Nyika haisi kuenda. Ikodzero yemadhokotera. Ivo vakati bhondi noti rakaenzana US dollar vachive vanhema. Ngavaribvise, ngavaibvise mari yavo iyoyo. Ngavavabhadhare US dollars. Ngavabhadhare masivhu sevhani. Right now mateachers akasuba kuti muri kumachire. It's not a democratic right kuti vanhu vaite zvavari kuda kuita.
Thank you so much, Mkoma, Patrick Nkomo. Regai tutore mwe mteereri ari parunare. Hello,
Magadini.
Takasimba, zita ndiani?
Ndi Francis Mdawose.
Wa Francis, mrikupi Mkoma Mdawose?
Ndi Raiji.
Mrikupi?
Mrikupi South Africa.
South Africa, nyaya. Ndiyo iri mudariro taurayika. Na mwine zvamoda kuvama funza. Futi tina Dr. Henry Madzerera vari panhare. Vakanga vari gurukota rezveutano munguva GNU.
GNU. Makati dokotera. Hello,
Dr. Madzerera.
Makati ni henji, Dr.
Ndiripo, makati iko imi.
Ndinofara.
Thank you.
So indaita kubvunza kakuti ko madokota enu awa panguva ye GNU anga asingachemi ko chakuitika iko zvino chii chekuti vacheme nekuti tinoti tikatarisa kumusha uku tinoona vanhu vakaita semachifi nevamwe vanopawo mari dzangodaro daro ko sevasingavo madokota anosevha upenyu hwavanhu zvakadaro.
Pindurai, Dr. Madzerera.
Okay. Ya, mbunzo wabunzo wakanaka zvikuru. Tinoona panguva yeGNU paigirama 2009. Vakatanga kuhora maUS dollar. Nesu takatombohorawo $100 iwaya, ainaka zvokuti be. Tikaona hurumende ichiimprova upenyu hwevanhu. $100 yaichikwira mbichana, yaitenga ende yaichengetedza vanhu. By 2013 zvinhu zvanga zvavanani chaizvo. Dambudziko rakazoitika ndiro takachinja hurumende muna 2013. Tikatanga kudya mari yatisina kugadzira. Iyo policy yepaGNU yayokuti we eat what we kill yanga yakanaka zvikuru. Iye zvino mari yakatanga kudyiwa vakaona kuti yapera ndokutanga kudhinda manje mabond notes ndiyo tsaona yatakapinda yemabond notes vakatipromisa kuti mabond notes ayachanga achiramba akaenzana neus dollar fambe 2 years down the line bond note iri harichina kuenzana neus dollar ndo zviri kuchema machiremba kuti mari yedu nyange isiwo taitine mari dzenu dzese musi vakaitwa policy announcement iya yana yemanitary policy ya mari dzedu dzakadhivhaidiwa na3 musi umwe chete kana ungaone $100 akasarawo ane $50. And that is not proper. That is why people have now become impoverished. When Avarombo, Ninya Yungo, Yichitsotsi. So this is the Chitsotsi, Mande, if I'm so sorry to know, Rumende, Vachiti Roba Maria, this is Ragambo, it's a footnote 2008. So, depending on the one coma, what is or teacher shatter in the economy, is to end Luas or Ganaka corruption, Yakawandisa. Government actually corrupt over what you would be a Marizel, which is our rombo foot, daylight robbery, and those which are much in by wire. So, I can actually see better in US dollars, very right, because my negotiation Akaitiwa. Ema salara wa kuwana zino, akaitwa ma US dollar. Bond nota harikina kuizane US dollar. Saka wape ima riza maka wirirana, juri ma US dollar.
Thank you so much, Dr. Madzerera. Maita basa, ndofunga mkoma Francis mapindurwa na Dr. Madzerera.
Anda pindurwa, it is nani niko chemane, jokudai uwe urumende yo yedu ya na iti. Ya isa upenyu kwa wano pambere. Zisine nekuti political affiliation kana makita sei. Ndo zvinhu zvakakosha. Zvekuti chipatara chedu ndo I think ndo the first thing chinofanira kuchengetedzwa munyika. Wose yevanhu peutano hwavo. Unofanira kuvakachengetedzewa. Mari kana vanai vachisa kusukuna zvinhu zvisingaiti zvekuzve zvimarhadi zvavo zvina nebasa rese zveze. Hazvina kana musora, zvina kana kwazvinotisa. Saka dai vachide vachizvidevanzwa chemakuva vanhu, kadevanzwa chemakuva madhokotera iwaya.
No, thank you so much, Mkoma Francis Maita Basa. Gibbs, just a reminder to our listeners, we are still trying to get a hold of Dr. Obadiah Moyo, who is the health minister. We are still trying, and we hope by the end of the hour, maybe we may be lucky enough to bring him to the show.
Yes, Chonga, and for those that have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about stacking Zimbabwean doctors. Now the junior doctors have been joined by senior doctors, and there is sort of like chaos in hospitals as patients are being referred back home or to clinics. So our guest tonight, Dr. Xolani Ndlovu, acting clinical director of health at Mpilo Hospital, Dr. Elope Ndlovu, medical practitioner based in Bulawayo, and the former health minister, Dr. Henry Madzerera. So right now we've got Dr. Elope Sibanda. Dr. Sibanda, good evening and welcome to the program.
Good evening to you.
Thank you so much. Tell us about what you are seeing, you know, in terms of the situation in hospitals and even private health practitioners as well. What is going on since doctors in Zimbabwe are on strike?
I think the starting point is that doctors in public health, in the public health sector, you just mentioned Mpilo Hospital, but you will mention Harare,
yes,
Masvingo, Mutare, and Bumarondera. They cover about 80% of the population of people that are seeking health services in the country. So if people who cover 80% of the health services sector decide to down tools, then there's a tremendous impact on the general health of the nation. So that's the first problem that we are facing, that more and more of our people will not access the services, health services that they deserve and that they require. That's the biggest challenge.
Yes, go ahead.
I mean, the next question is that why are we here and could we be elsewhere? I think basically why we are here is that there are economic challenges that are faced by everyone around. All pharmacies in Harare, at least, are now selling their drugs in foreign currency, in US dollars. So there are difficulties in accessing health services, not only in the public, but also in the private sectors because of the economic climate that we find ourselves in.
Thank you so much, Dr. Spada. Please do stay on the line. Gibbs, we have knowledge in Pofu. Magadi?
Awa inindi nofara kana mzifarao.
Taka simba muda kukuluma kutaura to speak.
Aiwa indi notaura.
Da taura itinzwe nyaya tina iri kukangwa mudariro ndiyo iyi yekura mabasa kwa vana chiremba tinoona kuti vana chiremba vakuru vapindo zvakare mukurangwa mabasa varikuti avaremerwa nebasa kubva pakaenda vana chiremba musuwa 1 kusvika musuwa 17 nhasi tatopfuura pakati pemwedzi zvizvi zvamungataura imi kuti tasvika pakati pemwedzi kana kutopfuura pakati pemwedzi dambudziko risati ragadziriswa.
Aiwa chero nemwe makatarisawo munongozva kuti kana munhu akasevenza anotarisa kuti awane muhoro wake. Asi kana hurumende isingapindiriwo mumaonero enyuwo munoona sokuti ndiro zvoro zvakatokosha kuti beva tese tisingatarisawo nachiremba nevanhu vese vanoshanda vachitarisa kuti vaone muhoro yavo kana zvitokwanisika ingangotita shutdown yemunhu wese anoratidza kuti anotarisirawo mipei yake.
Saka zvizvi zvamunga kurudzira tomboti nhasi takupai mukana wekuti mukoma knowledge ndima kutogadzirisa maamuyananisi.
Ini ndaingotarisira kuti hurumende iwewo zvichemo zvevanhu kana vachikwanisa kuvapo mari dzavo vovapa asi kana vasingakwanisi votevedzerawo mamwe matanhu avandafigwa kuti vaitewo. Zvinova zvavanenge handitika vachitaridzira saizvozvo vane zvavari kuvaudza. Zvakakosha kuti vangoteererawo zvavari kuudzawo nevashandi nekuti vanhu vanofemawo vanodawo kurarama.
No, thank you so much, Mkoma Knowledge.
I want to know.
Muri kupi?
Ini ndiri mumakopani munonzi Marawele.
Go South Africa?
Yes, of course.
Thank you so much, Gibbs. That was Mkoma Knowledge Mpofu calling us from South Africa. He says everybody, after delivering some services, you expect your dues, and the same must be done. These doctors must be paid, and also the government must prioritize that. And I think the most important thing is, what is the government doing? Because for 17 days, that's why we're trying to bring in Dr. Obadiah Moyo, so that he can at least explain to our listeners and viewers what the government is doing, because 17 days, it's over half a month.
Yeah, and Dr. Elopusbanda is saying all this covers 80% of the, you know, population. And 80% is not a joke, you know. So the 20% may be people who can have access to medical health. So now let's turn to Dr. Mazorere. So Dr. Mazorere, you were once in a similar situation in Zimbabwe during the GNU. Were you not? Yeah, that's the first question. And the second thing is, how did you solve this issue?
Yeah. Well, that's a long time ago now. It's how many years now? 8 years? Yeah, when the GNU was formed, there was a lot of labor unrest. And if I remember well, that's when the doctors were on strike.
Yes.
When we dollarized and I think the most important thing is engagement. Talking to these doctors, and they were saying doctors, but remember they are nurses, they are physiotherapists, you know, and all other health professionals. They are watching. They are all, they also have grievances. This is only the tip of the iceberg which you are seeing. And the government should engage. I think what we did was simply to engage the doctors. We engaged the senior doctors, we engaged the junior doctors. Then we addressed some of their concerns, and there was not a lot of money at that time, if you remember. But if you show concern and you talk to them and you put all your cards on the table, you know, they will be a lot more cooperative. Then you have a roadmap of how to improve their working conditions continuously, and you stick to that roadmap. It will work. But now if you don't engage them and they continue to see a lot of corruption, they continue to feel that there are other people, you know, in government, in high places, who are benefiting from what they should be benefiting, then you've got a problem. There is no equity there in the distribution of wealth in the country. And so I think that's the most important thing we must do. Money that must go, there is a budget for the health services. Let that budget be honored. And I'm glad all the speakers who have been speaking tonight are emphasizing the importance, the primacy of health care in the country. It's the most important thing. Education is important, but it's not useful if you're dead. The amena are the important things. They are not useful if you die and if you don't have good health. So let the government prioritize health. Let the people be healthy, then they'll be productive and useful in the land. So the health budget itself must be respected. There must be disbursements that are adequate to take care of the Minister of Health. And once you do that, I think the doctors will be, they know the economic problems we have, but it's government's duty to prioritize important things.
Thank you very much, and stay on the line. Silo baba ke lapha ecingweni ubaba uSibasa Chuma. Baba Chuma, kunjani?
Kona kumbeli njani?
Siyaphila ke kwalide, uchede nje kancane kwazithi sikuzwe ukuthi ifoni yakho ngani ifuna ukuhleleza. So akusitshela ukuthi ubona njani udaba lolu Chuma lokuthi abantu odokotela bakhalela umsebenzi.
Hey, udaba lolu kuhlungu kakhulu baba, ngathi ngiyakhangela. Kulokunzima. Ngoba kulahleka impilo zabantu eziningi kakhulu, sithwele nzima lapha. Angikwazi ukuthi i-government leyi iyenzani. Itshekiwe isikhathi sikhona, kodwa abantu abazange babe nendaba lakho ukuthi bathathe bahlale phansi kodokotela laba bakhulume lapho. Ngoba kathesi ngangikhuluma ngikunje, kulabantu abaningi babisele umuva, bayakufa labo bantu, vele sengikufa kwabantu lokhu. Angikwazi ukuthi bona bathathe besenza imihlangano esigodini ngale, bethiye ukulungisisa udubo oluyolukhathaza abantu. Angikwazi ukuthi i-government ihambisa njani. Ngoba kulabo nzima kakhulu. Mangisithe nje kufa abantu, kulabantu abamele bangene ithineni, abantu ababuyelile emakhaya. Kufa kwabantu lokhu, i-government kuyenza kuba njani? Kulabekhaya ngani ngayiladaba labantu vele, ayibalokuzele enhliziyweni yayo. Ngoba utshele kulesikhathi lomuntu, kodwa uyehlulekile ukuthi alungisise indaba lokhu ezihlalele. Ngikukhuluma nge-MDC, akwazi ukuthi i-MDC leyo abakhuluma ngayo iyenza kwenzani. Kunokuthi bakhangele idubo olukhathaza ilizwe. Kanti siyafelwa ngabantu. Ngithe iqiniso eliphelileyo vele kuyaphela kweviki le kuya kunabantu abaningi abafike kakhulu.
Aha, iphosa lokugcina khonapho baba.
Mina angikwazi ukuthi lapha vele abantu bayafika ngabona vele kusejele kushouthi angikwazi ukuthi singakwenza njani leyi. Kalaleli lomuntu. Kunokuthi ngabe uyalalela ahlale phansi. Abe lokhu ze ukulungisisa udubo lo kwenza ukuthi kuphangise ukulungisisa udubo lwezibhedlela lobu ngoba abantu sebethekile. Ngisitsho nje kulabantu balezi mota ziyatshayeka ziyenzani, kulabantu abasuke emakhaya abagulayo, kulabantu abanjani njani. Kade sikunje kakula umuntu obakhangelayo, abantu ababeyabisela muva. Kuyini okwenzakalayo ukuphela kwabantu lokhu?
Hayi, siyakuzwa Juma, sibonge kakhulu ungathinda nakusasa Chuks.
Hayi, kulungile
baba. Yes, bonga kakhulu ke. That was Mr. Sibasa Chuma. He's complaining bitterly, saying that this is a very painful situation as people are being referred home, and you know, nothing is taking place, and if you go home there, you are likely to die. He says some people are really waiting to die, literally. So he says, you know, the government doesn't listen. They were in Eskotini for the annual People's Conference, and they're not taking heed of what people want. He says, instead of being servant leaders, like what Mr. Mnangagwa is always saying, he says they don't care about the people's needs. So this is a critical situation as well, as Zimbabwe is approaching the festive season. So he says, what is going to happen since there are so many accidents? Maybe we can go to Mr. Dr. LOP.
Maybe before we go to Dr. Swanda, there's a caller, Samuel Nyekete, Parunari Magadi. Takasimba, murufo na murugupi.
Boera Murambinda.
Boera Murambinda. Pari sei pa chipatara che boera.
Ah, pa uchisa baba.
Pa uchisa zvinhu zvakamira sei.
Ah, chekutanga ndiri kuti problem iri pachipatara iri kuti mishonga hamuna. Asi kuti ari semwe pachipatara kuenda pale pa outpatient theater obi obanda mission fee. Wopinda mukati woitwa zvimwe wozvinongo chiprofena pinda muchipatara pokupedzera kuti wane mishonga zvonzi mishonga arumuna takukunyorerako kuti munozaka mishonga kuona purivhete then panoenda kuna purivhete kuyakwava wosvika pedzisa kuti mishonga ndinawo asi ndakaona nehisa saka zvakaoma kuti ndikupe mishonga nebhondi zvitio ndipa hisa kana usina hisa wombodzokera unoritsvaga seni sei tised news ndandina zvadzi yangu yanga ine systematic problem saka taenda kumushonga taishaya akangofuma akafa.
Very sorry.
Saka situation yeye ukazoitarisa kuti yazobvisa vana chiremba vanowanzo vanga vachitombogona kuti kana ukaenda vanokwanisa kuongororawo chirwere vokunyorera hako kuti uende kuna private kuko if it is ine hisa racho zvakutoreva kuti vanhu kufa kwacho kuva kutozotyisa kana zvadaiso especially kuti tiri muholiday ino inonyanya kuva nemaaccidents anoda attendance yakasimba yaana chiremba kudai tichatozivi kuti toita sei
saka chii chamungakurudzirawo kuti chiitwe nehurumende nokuti kii dzinongosarira kuhurumende nokuti ndo vari kunzi nana chiremba huyai tikurukure tigare pasi tinonzwa kuti vakamboita nhaurirano svondorapera asi dzinenge dzakazongokolapsa hapana chakazobuda
izvozvo zvekuti sehurumende isina faith ndo zvinhu zviri kunetsa because zvinhu zvese kamunoona kana tikaita hurukuro tinoimbisana tiri patable but we expect it after hours zvatataura nazviya zvinofanira kunge zvine pazvinotangira kana zvarema unofanira kudzoka kautaura kuti akomana paipa ndaita challenge iyi but let us take this avenue kuti tione kuti nyika iende mberi saka ndaitofunga kuti ukatasa vakomana vairi vana mahiya namatema danda ndaiva respecta zvisingaiti time yavakanga vachidemonstrata during the mugabe regime vachiradzirawo zvichemo zvavo seliberation fighters vachiti takaraswa vakakumbira kuchengetwa vana nekuchengetwa ivo nevose yakakwana but chakuchishamisa ndechekuti ivo vacho nhasi vamuvhu havachatarisi kuti utano nyange hwevana vavo huri maoko ana chiremba saka ndikusha kuti sei vanyarara
aiwa hatigoneidi kuvapindurira asi tichitenda zvikuru nekupinda kwamaita muchirongwa tichinyaradzanawo nemi panguva yekuchema kurasikirwa kwamakaitwa nehanzvadzi yenyu Thank you so much. That was Mkoma Samuel Nyekete calling from Buera. He's saying the problems in most of all these government hospitals is that there is no medicine. You go there, you get a prescription, and when you go to those private dispensers, they charge in U.S. dollars, which is not within reach for most Zimbabweans. Tinemwe muteereri Mukoma Ziso vari parunare. Mukoma Ziso, makadii njani?
Tinosimbawo hama nokuti muri kwamuri kumhiri kwamakungwa.
Aiwa, tiri vapenyu. Muri kufona muri kupi, Mukoma Ziso? Halo?
Tiri musatira kuti kwamuzungu tiendera tiendera kugadzira zvokuviri.
Ndizvozvo muri kutyaira here motokari? Ndokunzwa kunge mhepo iri kupindawo nepahwindo apo iri kubva yadzoka kufoni.
Halo,
yes, muri kudhiraivha here? Nokuti tiri kunzwa kunga muri kudhiraivha mhepo iri kubva yauya ichitonyanyonzwika kupfuura imimi.
I think the best thing is to phone him again.
Yes.
Yes.
Regai tedzo kufonera zvakare. We are going to try and call you again.
Yes, sizokutake silo baba lapho mashongani kumbe sikanze nje sibuze ubaba uYellow Spanda. Dr. Spanda, are you still on the line? Dr. Yellow Spanda, can you hear me?
I can hear you, sir.
Now, Dr. Spanda, what is the solution to this? If you look at the situation right now, the government says it doesn't have foreign currency to actually, you know, pay these doctors and all those kind of things. So now the doctors are adamant that they need that money instead of RTGS and, you know, bond notes. So, for example, one doctor received $554, you know, as his pay this month instead of $1,500. So they're saying this is not because of the RTGS and all those kind of things. It's because their salaries have been cut. So we've got all these problems, you know, some kind of merry-go-round. So what's the solution here?
It's very difficult for me to proffer a solution here because I'm not in the know. But my fear is a different one. Our doctors are very highly qualified. They are in high demand all over the world. We produce some of the best doctors in the world. And at the moment, the United Kingdom government has advertised a huge number of general practitioners. We are very conversant in the English language, and we are very competitive in the British market. So my fear is that we are going to lose all these young, bright doctors that are hardworking and dedicated to a foreign country. And the problem that we'll then have is that we'll not even have the doctors after the strike is gone. So what we really need is to find a solution to the current situation so that we can at least try to retain the beautiful and hardworking people that we have in the country, rather than have donate them for free to other countries. So the solutions are not in my realm, but I think the government and all the parties involved should consider not only the short-term consequences, but the longer-term consequences of the huge gap that these young people will leave if they all choose to leave our beautiful country.
In all honesty, Dr. Sibanda, it seems as if the Minister of Health is in a fix right now. He can't solve this issue because of Forex challenges. And so how does he solve it? You know, because this seems to be out of his hand, maybe.
I don't know whether it is in the hands of the minister. The minister is a very dedicated person, as I know him personally.
Mm-hmm.
But I think it's the issue of the economy. The economy has to be strategized. And there should be national prioritization of what is top priority and what is secondary. And from the listening I have been doing, health appears to be and should be on the top of the agenda. And if they don't give him the tools to ensure that the health of the nation is top of the agenda, I agree with you, his hands will be tied.
Yeah, ngesindebele ke amafutshane 1 minute ungathini ke ngokuthi pho kumele kwenziweni ngamafutshane sibili baba Sibanda.
Angikwazi ukuthi kufanele kwenziweni. Engikwesabayo ukuthi amadokotela azasuke elizweni lakithi kwamanye amazwe esebenza khona ngale. Engasebenza kwamanye amazwe bazahola imali lezo abazifisayo. Nxa behola imali abazifisayo kwamanye amazwe, abantu bethu lapha babe bengela amadokotela azabe lapha. Umbuzo wesibili obekhona ukuthi uminister enzeni. Angikwazi ukuthi enzeni umoya. Angikwazi. Izandla zakhe la zibotshiwe ngenxa yokuthi kala mali azayisebenzisa aholisa abantu lapha. Ngakho umnotho welizwe kufanele wenze ukuthi kwazakale ukuthi okuqakathekileyo ikuphi. Ngombono wami, okuqakathekileyo phezu kwazo zonke izinto yimpilo yomuntu. Impilo yomuntu. Nxa kuyikuthi uhulumende kaqhakathekisa impilo yomuntu, kuzahlupha wonke umuntu.
Ye, siyakuzwa kakhulu, sicela ubambe khonapha jonga. Khanya silabantu ababili abasecingweni lapha. Nithatha uMashongane kuqala. Mashongane, kunjani baba? Mashongane, uyangizwa? Hayi bo, Mashongane ukhona? UMashongane ungani usedliwe yinto. Ukhona Mashongane? UMahlangana, kunjani?
Ya, ngiyakuzwa.
Ye, chaya khonapha mnumzana, sizwe baba. Ubona njani udaba lolu?
Ya, ngikhona.
Ye, udaba lolu ubona njani?
Ya, ngikhona.
Ye, sibona ngazani ifoni
yakhe. Ngikhona, ngiyaphila.
Hayi, ifoni yakhe ngazani iyadonda. Wothi ke simfonele back kuMashongane.
Ya.
Ye, siyakufonela.
Mina ngibona ukuthi...
Ye, khuluma.
Ngibe ngithi uminister of finance angithi ubonile lapha manikeza i-budget yakhe afaka imali iningi lapha emathutsheni la. Manje khona lapho kulimaza ukuthi uzobona ukuthi amasosha wanikeza imali iningi ungathi kuyaliwa. Sengibona ukuthi kumosheke lapho ukuthi imali ama-doctor, ama-teacher nganamali kufuze kuqakathekiswe ama-teacher nama-doctor because umuntu ufuze athole impilo ungathi ingcono. Hayi nesikolweni. Manje uma uthi uthatha imali unikeza amasosha, mina ngibona ukuthi inkinga ilapho because ngiyabona ukuthi bona lawa ama-president nama-minister magulako uyakufulaya ayolaphwa ngaphandle abuye afika izidili kahle la ekhaya.
Hayi, siyakuzwa.
Ngibona ukuthi ihlupho izoba lapho because abo-president i-government lethona ayinadaba nomuntu shabushama.
Ye, siyakuzwa. Le foni yakho ingazani iyabhampa, ngikwazi ukuthi uhamba njani. No, siyakuzwa Mashongane, bengani iyabhampa ifoni yakho. Qethisa khona 10 seconds ba. Ukhanya ngizani ifoni yakho iyahlupha kakhulu. Ngizokuthola silo mama njalo ke lapha ecingweni. Wathi sezokuthi silobani. Mama, linjani?
Ngisikhona, dike linjani?
Ye, ngikhuluma lobani?
Lo Mamdlule kutshani.
Mamdlule, kunjani mama?
Ngiyaphila
tu. Nathi udaba lapho ngathini ngalo?
Hey, udaba lolu luyahlupha duke lolu. Vele imali phela kade kufuze ukuthi kuyabelwe odokotela kakhulu kakhulu ngoba yiba bempila kahle, yiba bempilo, yiba bangabantu. Ngisho ukuthi i-health yiyo bekufuze iyatshelwe kuqala imali. Okunye lokho okunye kulandela emuva ngoba nxa odokotela vele i-health ingaphiwa mali elengqondo odokotela bengananzwa. Kutho ukuthi vele umuntu khona nje ukuthi nje elizweni lakithi dube nxa ukhangele. Hayi, umuntu asolutho. Elizweni lakithi okuyikho okuqakathekileyo yikuthi uDube abe le mali labantu abakhe bedle besuthi. Ukuthi abantu bona bayephila njani akula msebenzi lokhuya. Noma singafa kithi akula nkinga. So okwakithi sikulibesula ngoba kathesi ungakhangela vele abantu bathwele nzima lokhuyana okokuthi akula lo muntu oyedwa othi ku-right. Kodwa-ke umuntu kananzeleli yena okusayo ukuthi abantu bayadubeka ngcono ukuthi kumbe ngiyehle nginike omunye kumbe ngenze enye iplani ukuthi abantu bathole impilo akula msebenzi lokho and ungananzelela sizadonsa kunjalo impilo yethu yonke
yabo. Phosele okugcina-ke manyathi ngamafitshane sebe
elokugcina sibili endiphosa yikuthi abantu sibili nabo mna ngazi ukuthi ngibe singaphakama kanjani ukuthi siyala indaba yokuthi ezibhedlela kuthiwe nxa usiyathenga umuntu kuthi kufuneka ama-US dollar. Ama-US dollar ayaxotshwayo eZimbabwe abantu bayawathatha ngaphi?
Enyathi mama, sibongile kakhulu ungathina kusasa. Yeah, so that was Sikatele Nyathi, she's in Botswana, and the previous caller was Mr. Mashongani. They are talking about the same thing. Government needs to prioritize the health sector, you know. They are saying that even the budget, if you look at it, you know, not much money was allocated to the Minister of Health. Mm-hmm. So they want the government to take care of, you know, the needs of the people. Mm-hmm. And they also expressed, you know, concern over the leadership in the country. They are saying the leadership is not paying attention to what people want. Mm-hmm. It's really looking the other side. When people are complaining about certain issues, including doctors, you know, they are just doing their own things. Mm-hmm. So at the end of the day, they are really sad about what is going on in Zimbabwe.
Mm-hmm. Dr. Madzurira. Dr. Madzurira.
Oh.
Yes, imwe nyaya yakasimudzwana wana chiremba Dr. Madzurira inyaya yekushayikwa kwemishonga muzvipatara nezvimwe zvakadaro. Ichii chingatadzisa kuti makambani emunyika anga achigadzira mishonga zvekuti ingasvika pakushayikwa kudaro? Taive tine mafarmaceutical company ana Caps nemamwa. Ichii chiri kuitika?
Chinhu chokutanga ndechekuti izvo mishonga mizhinji yatinoshandisa muno muZimbabwe inoimportiwa kubva kunze yakatogadzirwa kare. So inoda foreign currency. Chechipiri ndechekuti mishonga yatinogadzira muno muZimbabwe yacho iyoyo inogadzirwa naCaps, vana Varicam, tine makambani akati kuti akanaka chaizvo anogadzira. Inoda foreign currency futi because hatigadziri the basic active ingredients dzemishonga yacho. Vanoorder maingredients iwayo kubva kunze kwenyika. Woya wazo kazi mshonga. Saka whichever way you look at it, parukudua foreign currency. And jeshua mshonga hakuna mnyika. Government, haino tori zero. Tuenda mu private sector. Mune dambu ziko guru. Muruera no zuka kaviri kata atu wachi zuku zaonda tenda za taondi. Yesi ndashawa mshonga wa ichinja. Yandi chaga umwe. Wano haruku zimba makumbu wachibida kutaka mshonga. Nemhaka yekuti mishonga yacho haisi kuwanika even in the private sector yacho maprivate pharmacies muri kudiwa maus dollar imomo. So it's a serious issue. There are no medicines in the country and hatikwanisi kucontinua takadai so zvatakaita izvino.
But looking at other countries, I think there are other countries, Dr. Madzurira, dziri dzine urombo kana dzine matambudziko akatopfuura nyika yeZimbabwe. Tinenge tinonzwa kunga nyika idzodzo nyaya dzazvehutano dzinenge dzichitofamba pasina dambudziko. Takatasana nyika dzakaita sana Cuba, tinotowana ana chiremba kubva kunyika dzakaita sana Cuba vararama vari pasi pezvirango. Musiyano uri papi wekuti isisi tingwe tibve tangoita dambudziko hombe rakadai?
Mukaonana nyika dzakaita sana Cuba, handisi ndava kunyanya kukomenta hangu on the political aspects but kuranwa kunoitwa nyika kwakakosha zvikuru. Cuba inoprioritiza health and kubvira pakutanga vachiiswa pamasanctions awaya vakadecida kuti vachatraina madhokota avo vega machiremba to the extent yekuti vanotoexporta madhokota kune dzimwe nyika muno muZimbabwe. Tanga tinavo vakawanda, I'm sure vachirimo vanobva kuCuba. Taitori neurongwa nendege yaitoenda kuCuba gore negore kunosiya vana chiremba ichidzoka navo mumanyuwani. saka inyaya yema priorities. Imwe nyaya inonesa muZimbabwe hatingapedze hurukuru yatina kuidoma. Economy yenyika yaparara. But haisi economy chete, inyaya yatogara tingotaura. Yelegitimacy yegovernment yedu. Vakasagadzirisa nyaya yelegitimacy hazvina mhosva kuti vaita maresolutions yemhando ipi kwesgodini. Haana nebasa rese maresolutions iwayo. Havakwanisi kuva implementa until vadhira nenyaya yelegitimacy yehurumende. So ndo dambudziko ravanaro. Economy haina kwainoenda kana vasina kudhila nenyaya iyoyo.
Maybe you can do the same in English. Just 30 seconds, Dr. Madzuri.
Yeah, I was saying, you were asking about Cuba and why Cuba is very prosperous in the area of health. It's because the government of Cuba prioritized health care when they were put under those very severe sanctions many, many years ago. And they developed their health care delivery system to the extent that they've been exporting doctors to all nations, and including Zimbabwe. We have a lot of Cuban doctors. The thing at the center of the whole economic problem in Zimbabwe is really the issue of the legitimacy of the government. And unless that issue is resolved, all the resolutions that we have done in Esgodini are useless because they are not going to be able to implement them without resolving the legitimacy issue.
Mm-hmm. Thank you so much, Dr. Mazera Gibbs.
Now, yes, we've got Nikki Bennett who writes, what can happen when people request something which is not available? Mm-hmm. Pack your bags and leave. There are volunteer doctors around the world who can come to replace you. Then there's Owen Musa who says, Zimbabwe is literally on sale. Then I've got Musa Piri who says, this so-called government has failed. When government officials get sick, they leave the country for treatment. So let's turn to Dr. Elop Spanda. Dr. Spanda, when we look at some of these issues concerning the patients that are going all over the show, are you seeing an uptick in the number of patients that are actually visiting private doctors?
I think there are several challenges. Thank you. I think there are several challenges. Cost is very high. And the majority of our people will not afford medical care, whether it's in private, particularly in the private sector. And the mainstay of health care delivery is in the public sector. And support should be given to the public sector. Public sector hospitals, public sector doctors, and other practitioners within that sector to contribute to this. We cannot use private sector, which accounts to 20%, less than 20% of the population, as a barometer for measuring how successful we are in caring for our people.
So then maybe your last word in terms of what should be done now.
I really do not know. I think we should prioritize health at all levels. And that level includes what we've been listening to at a budgetary level. Prioritize health care. And then if we do, we'll have a healthy nation that can produce, can be productive in the economy, grow the economy, and help us to recover from where we are.
I think for today, our show ends here. We are sorry we have no time more. We don't have any extra time here, right?
No, but there are runoffs.
Yeah.
We cannot have extra time, but we can have a runoff.
Yes, and we wish to thank our guests this evening, former Health Minister Dr. Henry Matsorera, Acting Clinical Director of Health at Mpilo Hospital, Dr. Xolani Ndlovu, and Medical Practitioner Dr. L.O.P. Spanda, and all listeners and viewers who actually joined us tonight on Studio 7 Live Talk. Signing off in Washington, D.C., this is Gibbs Dube. Bye-bye, Zimbabwe.
Neni, jonga kande mirin, chukuye uchidza ya kutuzirongwa zve Studio 7, ndezvenyu, saka pindai, tinge tripa mwechete, mwara shakanaka.